Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 kugumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti iwedzere mazuva ekuti vabereki vabhadhare mari dzevana vanonyora bvunzo gore rino. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kukurumidza kutaridza nyika dzose kuti haisi kuchenesa mari yevanoita zvisingadiwi nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti iwedzere mazuva ekuti vabereki vabhadhare mari dzevana vavo kuti vanyore bvunzo dzemuna mbudzi kana kuti November gore rino 2023. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa neZimbabwe Schools Examinations Council ekuti zuva rekupedzisira kubhadhara mari dzekunyora bvunzo musi wa14 kubvumbi kana kuti 14 April, uye vabereki vanokwanisa kubhadhara mari bvunzo nemadhora ekuAmerica, maranzi ekuSouth Africa kana nemadhora emuZimbabwe. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti hurumende inoziva kuti vabereki vazhinji havashandi, kana vachishanda vari kutambira mari isingavabvumidzi kuti vabhadhare mari yakawanda kudai mumazuva mashoma, apa vachizobhadharazve mari yechikoro yekotoro riri kuuya.
Mari yemazamanishin pagrade 7 hurumende iri kuti iri kusubsidiza ne $36, vabereki vozobhadhara $29. Pa all level hurumende iri kuti iri kusubsidiza $11, vabereki vozobhadhara $11. Pa A level masubjects matatu anoita $66, kana hurumende yasubsidiza mari yakangofanana neiyoyo. Asi pa O level mwana anenge auda kunyora masubjects anopfuura 7 zvinenge zvichireva kuti unenge ava kubhadhara $22 pasubject rimwe chete. Pa-A level ndizvo zvimwe chetezvo, unenge ava kubhadhara mari inoita $44 pasubject rimwe chete.
Uku hakusi kukoshesera vana here, Dr. Joe? Semurayiridzi, ndevapi vevana vanonyanya kugozherwa nemari idzi?
Vana vanonyanya kugozherwa nemari idzi vana vemaprivate candidates, nokuti ikoko subject rimwe chete pa-O level rinoita $24, pa-A level richiita $48. Chatinoda kutaura ndechekuti mari idzi dzinobhadharwa nemari inenge yakafanirana nomubereki kuti anowana ipi. Anowana maUS dollar here kana kuti anowana RTGS here, achibhadhara equivalent yemari yemaUS dollar yemusi uyu. Asi dambudziko guru ranetsa ndeyekuti due date remari idzi ndi 15 April, uyezve mari iyi ichatarwa kuti iri indexed kumarini yemaRTGS musi wa8 April. Saka vana vakawanda vanonetseka nokuti vazodzoka kuti vazobhadhara mafees, uyezve kuti vabhadhare kumabhengi vanotya kuti mari musi wejudhe tinokwanisa kusvika mari isina kusvika kuchikoro mwana ozonetseka kunyora kana kutadza kuregista kunyora. Saka ndo zviri kunetsa vana vakawanda izvozvo zvokuti voita sei, zvikoro zvakawanda zvimwe zvichizobira vana kuti vabhadhare nama US dollar chete anozokwanisa kuti vachinje pamusika mutema vachizobhadhara maRTGS.
Saka Dr. Joe, semurayiridzi, munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Maonero edu ndeyekuti dai hurumende yaextenda due date, ikazoita due date vana vavhura kotoro rechipiri kuti vakwanise kunge vachibhadhara maexamination fees vari pazvikoro. Zvekare vabereki vari kuremerwa nemaridzi dzakataurwa maUS dollar havasingatambiri vakawanda, nokuti vabereki vakawanda havasiri employed. Dai hurumende yaextenda due date ikazosvika zvaro muna May kana first week ya May vana vavhura 4 days after vana vavhura, zvingava nani uyezvo zvingabetsera vanhu vakawanda chaizvo. Asi pari zvino hatisatanzva kuti hurumende nezimuseki dzakamira papi, asi tiri vanhu vatonyora tsamba kuministry of education pamwe chete nezimuseki kuti vaconsider kuextenda due date.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rebazi rehurumende.
Isu sebazi reprimary nesecondary education takapa mhiko yekuti zimuseki iwedzere deadline yacho kuti kubva musi wa 4 April kusvika musi wa 14 April vaya vanowana mari yomuno muZimbabwe vasina mari yokunze vanokwanisa kunge vachibhadhara. Uye takatoudza maprovinsi ose uye nemaschool heads, maheadmaster yadu muzvikoro kuti vange vakavhura kubva musi wa 4 kusvika musi wa 14 April kuti vaya vane mari yemuno muZimbabwe vabhadhare mari yezimuseki registration yekuregista mazamanishoni achanyogwa November nemuna chikumi. Saka izvozvo takatozvigadzirisa. Saka vanhu vose vanokurudzirwa kuti vaya vanga vasati vabhadhara zimuseki examination registration fee ngavainde kubva musi wa 4 April unova chipiri kusvika musi wa 14 vabhadhare mari yezimuseki kuti vana vava vakwanise kunyora zvakanaka.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera mavhidhiyo ari kuratidzwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera pamusoro pekubudiswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kubva muZimbabwe, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika nezveupfumi dzinoti kunyarara kwehurumende pamusoro penyaya iyi kunoratidza kuti pane zvainoziva zvaisingadi kutaura pamusoro pazvo. Pari zvino Al Jazeera yabudisa mavhidhiyo maviri pamusoro pemabudisirwo ari kuitwa goridhe muchivande, asi hapana kana munhu umwe chete muhurumende ati abuda pachena achitsanangura kana kuramba kuti izvi hazvina kuitika. Nyanzvi mune zveupfumi amai Chennai Mutambasere vanoti zvinokatyamadza kuti gurukota rezvemari vamuturi Ncube nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe vajohn Mangulya havasi kutaura kuti nyaya iyi yakamira papi kana kuudza nyika yose zvavari kuita pamusoro pazvo.
Kutangisisa panofanira kunge pachiitwa pachiwanika zvinoitwa kuvanhu ava munyika yedu yemuZimbabwe, nekuti tisu tiri kurasikirwa negold, tisu tiri kurasikirwa nemari, tisu tiri kurasikirwa nezvimwe zvakadaro, tisu zvakare tiri kuzosara tava nezita rakashata, zita rinoassociatwa nezvinhu zvakaita semoney laundering zvinoburikidza even counter terrorism. Izvi zvinhu zvakashata kuti isusu seZimbabwe tinge tichiwanikwa tiri mazviri.
Saka amai Mutambasere, nyaya iyi yongopera saizvozvi here? Zvingafambiswa sei kuti nyaya iyi igadziriswe imiswe?
The first place pekutanga panofanirwa kunzi nyaya iyi ingatarisiswa, panofanira kunzi vanava ngavaunzwe kana kuti kuri kumakotsi kana kuti vachizosungwa vasungwe munyika yedu yeZimbabwe. Asi takatarisira mamiriro akaita zvinhu izvozvo, pandirini handioni kuti pane here achazonzi achazobuda muhurumende tambomirira kunzwa kune ava Minister of Finance vaProfesa Mthuli kuti vanofungeiwo nezviri kuitika. Asi pare zvino hapana chatati tanzwa kubva kwavari. Asi ivo saMinister of Finance ndivo vanofanira kunge vari ivo muridzi anoona kuti munyika medu meZimbabwe mari iri kuchengetedzeka, kuti gold iri kuwanikwa ichitengeswa nenzira yekuti mari iri kudzoka kuZimbabwe, kuvana veZimbabwe vachikuzokwanisa kuti kana tichida zvipatara mari inenge iripo, kana tichida kugadzira maroad mari inenge iripo. So ndaitarisira kuti ivo kunyanya vaProfesa Mthuli vanofanira kunge varivo vari kumberi-mberi vachishedzera kuti batai mbavha idzi, kuti vachishedzera kuti ngatitarisisei kuti zvinhu izvi zvigadziriswa. Asi kusvika iko zvino tava ne 2 weeks hapana chatati tanzwa kubva kwavari. Zvakare ndinodedzera governor wenyika, governor weReserve Bank of Zimbabwe, kuti ivo Reserve Bank payakamirira kuona kuti mafinancial institutions kuti vanhu vari kuita here zviri pamutemo zvinenge zvakanangana nenyaya dzemari, zvakare zvakanangana nenyaya dzegold. Asi pare zvino harisati tanyanyobata kunzwa kwavari kuti vachange vachitora masteps api kuti vagadzirise zviri kuitwa. Zvakare tine mamwe maorganizations akaita seZimbabwe Anti-Corruption, akaita se Financial Crime Unit, tingadai tichinzwa zvakare kubva kwavari. Vangadai iko zvino vatotiratidza kuti aiwa aya ndo masteps atatora whilst tichiongorora nyaya iyi tichiona kuti zviri kufamba sei. Asi pare zvino hapana zvavati vaita.
Izvi zvinokonzerei amaimire?
Izvi zvinopa zvinosimbisa ava vanotaura kuti mainstitutions emuZimbabwe haasi kuita zvaakatererwa kuti aite. Izvi zvinoita kuti Zimbabwe itarisirwe pasi, itarisirwe senyika inoita kuti crime yepasi rese iende mberi, nekuti Zimbabwe iri kuratidza iyo kuti kana vanhu vakange vauya nemari dzavo dzavanenge vaita zvisiri pamutemo, vanokwanisa kuti mari iyi icheneswe tichishandisa gold trade yemuZimbabwe.
Kana dzimwe nyika pasi pose dzikatora Zimbabwe senyika inochenesa mari, zvii zvinoitika kuZimbabwe senyika?
Kana zvadaro zvichinzi Zimbabwe yanyorwa yaiswa palist yezvinhu zvakadai, izvi zvichaita kuti Zimbabwe irambe ichitadza kana even kuita mamwe matrades nedzimwe nyika, nekuti nyika idzi dzinenge dzichinzi koma vakutengeserana neZimbabwe. Zimbabwe yatinoziva kuti haizezi kutora mari dzecrime, of which crime yacho inogona kunge iri yeterrorism kana kuti yechild sex trafficking. So ndinoona kuti zvinhu izvi zvatishatira paruviri.
Zviviri zvamunoreva apa ndezvipi amai Mutambasere?
Pekutanga pekuti zvaitika tiri kuona money laundering, tiri kuona illicit gold trade ichibuda muZimbabwe. Pechipiri ndopekuti isu senyika hatisi kutaridzira mainstitutions yedu, haasi kutaridzira kuvhunduka, haasi kutaridzira kuti vari kuda pachokwadi kuti vagadzirise nyaya idzi. Izvi ndo zvimwe zvinozoita kuti dzimwe nyika dzisada kunyanyoda kuita madeals kana kuita trade nesu, nekuti vanenge vasingadi kuassociatewa nesu nenyaya yekuti iyo yemoney laundering.
Nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tatadza kubata gurukota rezvemari vaMthuli Ncube nagavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangurya, sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinokurudzira kuti masangano akaita seSADC, African Union neUnited Nations auye kuzoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe. Zimbabwe inotarisira kuita sarudzo huru mumwedzi mishoma iri kuuya. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe ichangokoka nyika dzinokoka Zimbabwe kusarudzo dzadzo. Vachitaura neStudio 7, mutungamiri weCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vachamisa vakasimbaradzavo kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwacho hwesarudzo muZimbabwe.
United Nations ndeye munhu wese, iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa, rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose. Vanenge vachitema asina kwavakarerekera, havana divi rebato. Vanomiririra nyika dzakasiyana-siyana. Zimbabwe toda shanduko muupenyu hwevanhu, toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa. Saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha?
Pasawanikwa unopotsera matombo munhandare, pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo achiti tsvimbo mugodzi. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana-siyana, nokuti ndo kabazi riri pamusoro-soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi, muri kutaurawo here neveSADC uye veAU, uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri SADC neAU ndivatetezve, ndokavana sekuru. Tinoda kuti vana SADC vange varipo, panoda mabooster. Saka SADC ibooster, AU ibooster, ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa, nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa nawo reStandard, mumiriri wezengeza West muparamende vari vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala vanoti vakashatirwa zvikuru, vachiti havasi kuzoregerera ani zvake. Ukuwo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachinzi vanoti vakaedza zvose zvavanokwanisa kuita mukuti vaSikala vabudiswe mujeri. MuNewsday, vasawira vemutungamiri wenyika vaPassion Java vakonzera kushorwa mushure mekunge vataura kuti vose vari kudomwa muvhidhiyo dzeAl Jazeera vachinzi vari kubudisa goridhe kubva muZimbabwe zvisiri pamutemo havasi kuzosungwa, nekuti mapazi ose ehurumende ari pasi pebato riri kutonga reZANU-PF. Izvi zvinotevera mushure mekunge bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razivisa kuti rinoda kuti vaongorori vekunze vatarise nyaya iyi nekubudiswa kwegoridhe kubva muZimbabwe zvisiri pamutemo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndedzwa Ruben Mutusa. Nyaya ndinayo huru ndiyokuti Zimbabwe tose tiri kuzviona kuti Zimbabwe is crippled nenyaya yeumbavha hweutungamiri hurimo hwamunangagwa. Saka nyaya hombe iripo ndeyekuti vana vedu isusu vari kushayiswa ramangwana rakanaka nokuda kweutungamiri hweZANU-PF. Saka naivo vana vechidiki ngatiendei tose tindonyoresa kuvhota, bhikozi kana munhu achinge asvika eji yokuvhota ngaaone kuti iye wazadzisa kodzero dzake dzokuti avhote, akwanise kuzvidzikinura kubva muutapwa. Vanhu vose ngatibudei tinovhota, tikwanise kuzvidzikinura kubva kuutapwa. Tikangopopota tiri mudzimba tisingakwanisi kundovhota, hapana zvazvobatsira. Munhu ngaaone kuti warejista kuvhota, ende musi wevhoti you should vote for change. And the only change we have is CC inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa latend.
Makadi paStudio 7. Ini chandinongovona chingaitiwa pamaelections apa ndechokuti kana tichida kuti tisabiridzigwa namunangagwa uyu, asingagoni kunyora ngagare kumba kwake, koenda anogona kunyora. Nokuti kana vasingagoni kunyora vakaenda, vachanosvika vovhotera ZANU.
saka asingagoni kunyora kupi kumba kwake. Endezve chandoda kutaura ndechekuti panongonyogwa maelections paya panongopedzwa kuvhotiwa ngaakauntiwe mavhoti po anaunciwa kuti awina ndiani. Todero zvekumwezve tichingodero tichingodero ndonaso kuti zvingatibetsera pano kuti kwai timirire kuti kwai mavhoti onoverengwa overall uko ngazvingoti ipapo papedzwa kuvhotiwa vanhu vachipedza kuvhota vodokaunta mavhoti. Kana ari ani wahwina, chingana wahwina, chingana warusa. Zvichingodero, zvichingodero. Ndonaso kuti tingazorora kubigwa uku. Nokuti taneta nokugara musango. Todavo kugara navana vedu. Nhamo ndiyo inotigadzika musango. Todoona kuti zviri nani kugara musango, tichiwana chavuviri. Pano kugara kuZimbabwe kwacho hatina chatinowana. Nokuti zvakaoma vedu we. Kuti ugare munyika isiri yako chingogara ukabatira vura mumavoko zvinongogwadza, zvinogwadza chaiko. Saka ngatishingei tivhote ma-triple C. Tichingopedza kuvhota toverenga mavhoti wahwina ndiani ndatingazorora shuwa veduwe.
Vamuka sei pastudio 7 inyaya yekorapshini yatiri kutaura nezvo ipanapa iyi. Kutopera kwayo hunge iyo ZANU-PF yainyaya yakolapsa. Of which iyo ZANU-PF yaina kukolapsa kwayo kunotoda iyo ZANU-PF yaina yatanga vatanga kuonana ivo pachavo zvavakaita muna 2017 zviyazvi vakadzingana dzika. Saka that strategy iyo iyaiya handisi kuziva kuti ichabuda futi here because these people vakadla vese neuwandu hwavo hapana asina kudla mari dzemadiamonds negoridhe nechiidzi. Saka kupukanyika kwavo vanhu ava kuchanetsa because it's a united front. It's a united elephant chai chai. Saka zvinonetsa kuparara kwavo vanhu ivava kuti vagozonzwa hakuchisa zvinhu ZANU-PF. Ende kubva kwava pachigaro kunotonetsa because ivo vanotoita maplans ese ekuti varambe vari pachigaro ichochi chinyange vakadliwa. Saka mhenu hama.
Pakadiko pastudio 7 apo pakadiko. Atoti mukomana ndapinde, mukomana ndapinde. Vanhu veZimbabwe tanyanya kutambura, munanga watitambudza. Ndomotisaimose, tota mukomana ndapinde, mukomana ndapinde 2023. Vanhu veZimbabwe tisatambure, tiri muno South Africa.
Makadi pastudio 7, ini ndiri muteereri mukuru westudio 7, ndiri mubotswana. Studio 7 inotigonera, inotiitira. Studio 7 inotigonera, tinoiteerera mazuva ese pakati pevhiki. Tinotenda nemashoko nemanzwi pastudio 7. Haina kwayakarerekera, inodla kwese.
Idzova dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekugadzira mafirimu chiri muAmerica, Muzvare Nyari Mashayamombe, mukuru weIdentities Media, vanoti vari kufadzwa nekutambirwa kwavari kuitwa neveruzhinji muAmerica mushure mekusarudzwa kwefirimu ravo rinotarisa zvinosangana nevanhu vanorarama neurema kuti riratidzwe kune veruzhinji munyika muno yeAmerica. Muzvare Mushayamombe vanoti vachange vari kutsvaga vekushanda navo munyaya dzekugadzira mafirimu uye kutsigira vamwe vanorarama neurema vari munharaunda yeChiredzi, uko vari kugadzira firimu rinonzi Even Our Dreams. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyahuye namuzvare Mushayamombe nezvenyaya iyi.
Primary rinotaura nezvevanhu vane hurema hwakasiyana siyana kuri kuchiredzi. Zvakangondibata kuti ndibatane neverehab CD vanovaivo vanoshanda munharaunda imomo kuchiredzi, ndichishanda zvakare nevetege life vanoone maprograms evanasikana imomo. Vanga vaita yavanoita gore negore inonzi maparalympic games verehab CD. Vabva vandizoti tiri kuenda kunodini, kunenge kune vana nemadzimai nevasikana nevarume nevakomana vakaremara vatichange tichishanda navo vatinoda kuitira chiituko ichi. Saka ndakabva ndangoti hatina mafirimu akawanda anotaura upenyu hwevanhu ava, zvakare anova ariko acho haataure zvinokurudzira maringe nekuremekedza kuti ivo vakaremara vanewo zvakawanda zvavanogona, vane upenyu hunonakidzawo. Pakuti pane katariro katinovaita tichivatatira pasi tikangonzwa kuti munhu akaremara tinobva taatatira pasi. Saka izvozvo zvakandipa shungudzo kuti aiwa toda kumboonawo kuti vanorarama sei.
Zvii zvamunotaura nezvazvo mufirimu umu zvinganyanyozikana neveruzhinji?
Mufirimu umu zvakawanda tinotaura nezverudo. Unotoona kuti vanhu vakaremarawo vari kuitawo zvemujolo zviriko mazuva ano zverudo. Vakawanda vari kutoshuwirawo mujolo vakangofananawo nesu. Vane zvakawanda plus vane zvavanogonawo kuzviitira, tichizoonawo kuti tingavabatsirawo se vachitaura mabatsiro atingavaite. Asi firimu rinopemberera kugonawo zvavanoita, vane zvakawanda zvavanogona kuita. Saka firimu rinozama kutarira pachinhu chatingati zviri positive, zvakanaka zvinogonekwa nevanhu vakaremara, tichiona kuti nharaunda inovabatsira sei. Firimu rinobatsirawo veruzhinji kuti vanzwisise kuti vangabatsirawo sei asi mukuremekedza avo vakaremara kuti vakwanise kuitawo zvavanoda mabasa emaoko mufirimu umo. Notoonawo vamwe vachiita mabasa akasiyana siyana, vamwe vane pfuma yavo yemombe zvakasiyana siyana, vachitaurawo kuti pamujodo anongogona kunge akatipfupika pakureba asina kukwanisa kureba, asiwo madzimai vakutomurambirawo izvozvo. Madzimaiwo vanenge vakapfupika, varume vachitadza kuonawo kuti munhu wacho anotodawo kuupenyu sezvatinawo. Saka firimu rinobata zvakasiyana siyana asi rinokurudzira stori kuti tinzwisise zvakanaka zvinoitwa nevanhu vakaremara maringe nekuti isusu tinowanzo vatarisira pasi.
Totarisa kuti muri muno muAmerica umo muri kutarisira kunge muchiratidzira firimu renyu iri, muchange muri kuenda kupi nekupi?
Firimu iri katoriratidzira kuno kuAmerica kekutanga kunonzi kuMaryland kuGreenbelt. Rakagamuchirwa nemufaro, vanhu vakadzidza zvakawanda, vakaona kuti vanhu vakaremara vane zvakawanda, but rinokurudzira futi kuti tingavabatsira sei. Saka riri kutoratidzawo kuti rakasimudzira chidokwa dokwa kune vanhu vanenge vachida kubatsirawo avo vakaremara kuti vangavabatsira sei. Zvakare svondo riri kuuya iro riri musi wa4 ndichange ndiri kunonzi kuWisconsin kuUniversity of Wisconsin kwatinenge tichiratidzira pawiki yavo yavanenge vachikopemberera wiki inonzi Diversity Week. Tichange tichiratidzira firimu iri rakasarudzwa pamafirimu akawanda kuti rive iro rinomiririra pasi rese kuti vaone kuti kunzewo kuva Mwari kurarama sei. Rakaselektwa internationally kuti vanhu vadzidze kuti kunzoko vamwe vanorarama sei. Ndine mufaro kuti vana veZimbabwe vekucommunity yekuchiredzi vanokwanisawo kuita sei vachange vachikwanisa kuratidzira firimu iri, vachidzidzawo kuti vanhu vekunze kunoku vachidzidzawo kuti zviri kuitika kunze kunoku kunana Zimbabwe maringe nefirimu irori.
Zvii zvamuri kutarisira kuwana mushure mekuratidza firimu iri imo muno muAmerica?
Chekutanga tinoda kungoti vanhu vadzidzewo vanzwisise kuti vanhu vanorarama neurema vanhuwo vanofunga, vanhuwo vanoita, vakawanda vachoni vanozvigonera. Asi tobva ipapo tinodawo kuti vaonewo kuti vane here zvavangagona kuita kubatsirawo maybe mucommunity imomo, sezvo zvamaziva kuti ndinoshanda nebato retege life tichibatsanawo futi neverehab CD. Saka tiri kuhopera kuti pamwe panogona kuwanikwawo vanoda akunge vachikwanisa kubatsirawo community. Zvakadaro isusuwo sesangano reidentities media tinenge tichitodawo kuti tiwane vanotipawo mari yekuti tikwanise kuendesa firimu iri muZimbabwe yese nepasi rese kuti rionekwe, ridzidzise vanhu nekutsvagira zvikwanisiro kune vanhu vakaremara nevasikana vatinoshanda navo.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuona ipapi?
Vanoda kushanda netsu vanotiwana paFacebook page rangu rinonzi Nyaradzo Nyari Mashaya Mombe, kana kuti zvepaTwitter @NyariMash, paInstagram tiripo futi.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.